kana ratimboshanda mu pausorandi vakatara kushanda necovid kudhara tangangotanga tanda kusoka tashanda necovid ikoko and then contract yangu yange yakunopera but vanga vatanodii vanorinyuwa ndokauya bisinesi chakabva kunew york yaitiyo nurses murikudiwa kunew york kuri kufiwa but manurses mazhinji akona mamanurses mazhinji anga tichada kuenda paleave vachitya nesi necovid but manurses kuri kufiwa we need your help so any of the nurses ndayangozvifuwa kuti okay kuriisa upenyu but at the same time kana uri nesa unogona kuwana munhu wecovid anyway pauri ikoko whether uri kuohio uri kugeorgia kuflorida iriko kwese saka bvira nine kukunzwa kuti kunoti wene dire need apa vaitira manurses about 200 where we are from so if you see a place for manurses 200 people a day it means there's a crisis saka ndakauya because when you look at it vanhu vaiti ah munotenga here kwenye kuda mari uda kuenda kunew york kunofiwa uko but Mr. Wande if you look at it kuti kana ari masoja ukati ndapinda kuta musoja ukaita mavows avo ndakaita musoja kana kanzi kwaane hondo haungatikanda kuenda paleave because kwaane hondo unogara kumba you have to go unoita wakapindira basa iroro kuita musoja you knew one day it would come
saka vamwe vanenge vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chero nguva unenge achivimba nei unenge achitemba nei chii chinoita kuti munhu adaro
chiita chinhu adaro ka totingoti kuti uite nesi secalling ukaenda munesi uchi ndikuda mari dzekuva when you come kunesi zvakasaizvozvi zvika unotiza kuti uite nesi unenge wakati uchifinga kuti zvinenge patoita manesi unotora ndekireyayo toti osia florence nightingale yekuti zichauya zvechini change ndakachitarisa aids inouya unogona kubaya munhu netsono ane chirwere cheaids kana chehepatitis kana chii wombo wazibayaiwo by mistake unogona kutochitora handisi matb anouya zvakawanda zvinouya saka tagara tiri parisk yekubata zvirwere zvakawanda asi inini hangu personally ndokungovimba namwari kuti mweya mutsvene ndionotichengetedza so mumwe munamato wangu wanga uri wokuti everyday even izvozvi ndienda kubasa ndinamata kuti mambo jesu ka pakasiva pano panyika maipamusira pavanhu avanobata zvirwere sachindichengetedzaiwo pandikufamba muchipatiremo musabatawo chirwere ichochicho
saka iko zvinezvi muri kushanda sei chii chamuri kuona
manumbers adzika sereke vaimbofa kuma700 nhasa ndauya hangu inini papo aday in new york as manumbers adzika kuma200 asi vanhu vachiri kungofa for example nezuro ndakaenda kubasa nande mapatients matatu nezuro two akafa vese nezuro one akafana 8 o'clock makuseni mwabvazva kuma4 o'clock ndazopedza basa ndanepatient one vamwe varwere 2 vatofa saka vanhu vachiri kufa asi zvanumbe adzikira zvavo
ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here
aiwa a izvi tochopiwa zvakakwana unotopiwa uchingosva kubasa wopiwa zvimabhutsu zvaizvo kupfeka wopiwa tregauni rako wopiwa dzekuisa musoro wopiwa masiki yako mamasiki unopiwa maviri yatoti N95 iya nesejika kuisa pamusoro pacho ikasiba unovaudza vari kuchinjira wokupaino saka mappe iriko tikupfeka zvese zvivo zvakakwana sendangu tinongopa yambiro yekuti vanhu tichafunga kuti tine kuti manumbers adzika saka zvapera inini hangu pesoni ndinotya kuti pamwe second wave ka ingatoita worse than the first wave nekuti tokontinmakambani akuvhura vanhu vatanga kufamba famba muno munyuya kuchaimo ndiko vanhu vatombaisa mamaski vakazorora zvavo kurelaxa vachita zvino zvazvo kuti aiwa zvakatiwa zvakatopfuura hasati zvapfuura togona kuibata futi tikadzokera futi pakati pekuti vanhu vatanga kufa saka ndatirambe tichigeza maoko cheka masiki yako usaenda padzodzo nemwe munhu sebera kure nemunhu usashekana neuyu ruoko ngatitambe tichita zvimwe chiratachiita zvokudzidziira pa pachirwere ichochichi nokuti chichiriko hasati chapera.